A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, July the 26th, 2018. Welcome to the Women's Segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
Welcome, if you're just joining us today on the Women's Roundtable. We're continuing to profile women candidates who will be running in this year's harmonized general elections for different positions. What are your views on the issue?
And you can join our discussion. And to join that discussion, you can call us directly on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077, and we'll call you right back.
And the Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940, and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But, ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina chemadzimai musakanganwe.
Konapa, ngolesine. We are also on the internet. You can also find us on www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, www.voandebele.com.
And don't forget that we are now live streaming, so you can actually join in the conversation right now. If you haven't liked us yet, please go to our Facebook pages, VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7, and join in the conversation right now. Once again, we are going to be profiling women candidates participating in this year's harmonized elections. What are your views on the issue?
And Marv, the countdown to the country's harmonized elections continues with only 4 days left, only four, until voting day this coming Monday. Mm-hmm. So most female candidates are vying for different offices and now intensifying their campaigns for the final race on July 30th. That's yes. The final day.
PJ, female candidates are actually coming from all walks of life. We mm-hmm. saw some coming from the diaspora. We have, I think, a sister actually coming here from the U.S., two women coming from the U.S., and some coming from the U.K. and other countries. And there's some female candidates also coming from the country. They have thrown their hats in the race to stand in the presidential race, parliamentary and council elections. So, you know, it's going to be a very interesting election this year. And to date, PJ, four strong women are contesting.
Yes.
As they want to be the president, the first female president of Zimbabwe. But is their dream going to come true? I don't know.
Come on. We'll wait for Monday.
Yes.
Or Tuesday.
Yes.
And some of them are very young as 22. And today, the United States Senate issued a statement on Zimbabwe, which read as follows. The United States Senate and House of Representatives yesterday passed the bipartisan legislation introduced by Senator Jeff Flake and Chris Coons, both members of the Senate Foreign Relations Committee, to lay the framework for U.S. relations with the government of Zimbabwe. The bill updates the Zimbabwe Democracy and Economic Recovery Act of 2001 and sets forth the steps Zimbabwe needs to take to have sanctions on its country lifted, including ensuring the country's upcoming election on July 30, 2018 is free, fair, and credible.
PJ, that's very good news for the incoming administration, whichever it is. Whoever comes in, they are assured the U.S. is saying, we've got your back.
Yes.
So the Senators Flake and Coons led a bipartisan congressional delegation to Harare in April. And Senator Flake will return to Zimbabwe next week to serve as an official observer of the election. He said, let me quote him directly, this measure outlines that will go a long way to demonstrate that Zimbabwe's government is earnest in its desire to bring about long overdue change for the people of Zimbabwe, who suffered under the authoritarian rule for far too long, said Fleck. I look forward to returning to Zimbabwe ahead of what I hope to be a free and fair election, and I urge the Zimbabwean government to foster peaceful, democratic reforms.
He also continues to say, I am thrilled that Congress passed this important piece of legislation, which reflects our sincere hope that Zimbabwe makes a transition to a peaceful, democratic, just, and prosperous nation, said Coons. A free, fair, and credible election is a necessary but insufficient step to increase cooperation with the United States. Zimbabwe's leaders must also commit to a peaceful and constitutional transfer of power to reflect the will of the Zimbabwean people. We look forward to the fulfillment of the commitments President Emmerson Mnangagwa has made to the people of Zimbabwe to pursue broader political and economic reform and to deepen the partnership between the United States and Zimbabwe as sufficient progress is made on these necessary reforms. Close quote. What are your views on the issue?
PJ, this is a very deep and, you know, a good statement for whichever administration comes into power. It means mm-hmm. the minute whoever wins, they have the U.S. support if the elections are free and fair.
And credible.
And credible. And they also say there must be a peaceful transition of power.
Yes. Crossing our fingers.
Yes, PJ, over to you.
Siyalamukela kuhlelo lethu lwalamhlanje, uhlelo lapho esikhangela khona indaba eziphathelane labesifazane. Njengoba sikusimo sekhetho ngalesi sikhathi, lapho ukhetho olokudinga umongameli, amalunga edalela ephalamende, lamakhansela lwenziwa ngomvulo. So kusele insuku ezine kuphela ukuthi lolu khetho lwenziwe. Yikho ke labo abakhankasayo abadinga usekelo abamabandla ehlukeneyo ezombusazwe, sebesenza sokuyisiphithiphithi, sebegijimela emqansweni ukuthi bayi across i final line yomkhankaso wabo. Yikho ke njengabesifazane siyalinika ithuba ke kulolu hlelo lwalamhlanje ukuba likhankasi liyenze i-last station yona leyo eliyenzayo. Silabo ke esilabo esiyenelise ukuthi sikhulume nabo abakhankasela ukuthola usekelo ukuthi bancintise kukhetho oluzayo olwangemvulo. Kungaba ngasesigabeni sokuba ngumongameli, singaba esigabeni sokuba ngumeli edalela ephalamende, kungaba njalo ukumela esiqintini kumakhansela. Siyalinika ithuba lona lelo. Lisifonele kunombolo zethu zona lezo zithi 001-202-619-2077. Siyabe sizalithinta ke ngocingo ukuze lingenelani kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Sibeke labanye esibe lethuba lokuthi sixoxe labo ku-video kanye la kumakhala ekhukhwini kanye njalo lase ecingweni esilabo lapha esibaphiwe zintathele izindaba zethu eze Studio 7 ezisezi Zimbabwe.
Lingasitshela ukuthi limi ngaphi njalo yimini elikukhangelele ukukhetho lolo luzayo?
Mina ngu-Abigail Mpandi, like I said, ngu-candidate proportional representation eMathebeleland North ku-MDC Alliance.
Ukhetho luhamba njani khona ngale?
Hayi, so far so good. Mathi sikhangelele ukuthi siyabe sesikhombeka ngeminye iminyaka, angitsho. Kodwa ke okusalayo sinokudana khonoko ukuthi nje siyangena nje ephalamenti sesingeniswa abaningi bathi kumbe ibhakhosi. Kodwa okusalayo into mina endanisa kakhulu yukuthi mase sikhangele i-constitution yethu esinayo yona liyithemu ngeyokugcina ukuthi omama bangeni ngendlela yonaleyo. Ngapha kuma-candidates usinanzelela futhi ukuthi omama balutshwana, inani labo liyehla kakhulu mase sikhangele kuwo wonke nje singathi ama-political parties lakithi. So mina ngikhangelela ukuthi ngiyangena eParliament into yokuqala sizaqala ukuthi sikhangaze ukuthi iconstitution yethu ivumele ukuthi sike sibe phosa ngethini 10 years omama bevunyelwa njalo ukuthi mangene eParliament ngendlela nale ifana ngayo nale esilayo kathesi kuconstitution yethu.
This was one of the candidates, Abigail Mpambi. She was also campaigning, but she is assured of a place because she is under proportional representation.
Well, that's good news for her, because, you know, what's very interesting about this election, PJ, is that we're seeing a lot of new faces coming in. We're seeing them coming from a really wide range of backgrounds. So hopefully, whichever government is coming into power, you know, they are carrying Zimbabwe on their shoulders. You know, people are saying the country has suffered enough. They want to see some kind of good thing going on. So,
yeah, and the proportional representation is going to end this term around. After 5 years, it won't be. But, and she was saying she's concerned that it's coming to an end. And as well as the female contestants, most of them, the number, the total number, either for parliamentarians, for councillors, even for the presidential, it's very, very low.
She's correct, because I know we actually tried to get, you know, comments from both, you know, the major parties in the country. All of them did not meet the 50% quota.
Yes.
To date.
So it's a major issue. Super, it's tole njalo omunye ongabe ekhulunywe la. Okay. Yeah.
Rekei tende remberine chirongwa PJ nasi ndo china chekupesira PJ tisatapinda msarudzo. Saka kune madzimai akateerera chino ichi ndo china chekupesira tisatapinda msarudzo. Uyezve sekuziva kwatinoita kana iyo voters roll yezeki yanga iri kuratidza kuti madzimai ndo akawanda nema youth ndova akawanda pavoters roll, saka tichaona madzimai vakawanda vachibuda kunovhota. Uyezve tiri kuenderera mberi tichitarisa kuti madzimai vari kukwikwidza musarudzo idzi vari kuvimbisa chii, uyezve vari kumapatso api. Tichatamboenza kutsvaga tsvaga vakawanda wanda timbonzwawo kuti ivo vari kuti chii nenyaya idzodzi dzesarudzo. Asi nyaya huru PJ yatanga tiri kukurukura nhasi yanga iriyo yataurwa neAmerica yekuti kana sarudzo dzikaitwa dzakachena, nyika yeAmerica yakazvipira kuti ibatsire hurumende ichange ichipinda munyika.
Yeketise izijeziso ezaetulelwa eZimbabwe ezenoto pansi komthetho wezidera oka 2001. Imeli kaisithembisile ukuthenanana nxa kungaba lokhetho olubalulekileyo, olukhululekileyo, olulokuthula, olungeladlakela, olwemukelwa impumela yalo, olwemukelwa ngumuntu wonke, siyakwethula izijeziso lezi esazethesa eleZimbabwe. Into enhle kakhulu, ngamazwi ajabulisayo ngempela.
Regei timboenda tinonzwa mumwe ari kukwikwidza musarudzo idzodzi, mwana wavatsvangirai PJ, mwana wavatsvangirai wechisikana. Regei tiende kwaari azvitaurire kuti iye zvii zvaari kuvimbisa vanhu vemuconstituency yake yeGlenview South, uko ari kuedza kutsvaga rutsigiro. Regei tiende kwaari tinzwe.
Makadi vatereri, zita rangu ndinoitwawo Vimbai Tsvangirai Java, musikana mukuru wa the late Dr. Morgan Richard Tsvangirai. Ndiri kukwikwidzawo musarudzo musi wa 30 July 2018 ndakamirira bato reMDC Alliance riri kutungamirirwa na President Advocate Nelson Chamisa. Ndine zvakawanda zvandoda kuitira vagari vejimbo yeGlenview South Constituency. Sa MP wavo ndikuda kusimudzira mayouth nekusimudzira madzimai mumaprojects, uyezve ndinoona Glenview South iri jimbo yakazara mayouth asi mayouth asina mabasa. Saka ndozvinhu zvandakatarisirawo kusimudzira mujimbo yeGlenview South Constituency. ndiri kudawo zvekuona service delivery yakanaka muconstituents mangu mukatarisa zvinhu zvakaita semasewage based maroad zvinoratidza kuti hamuna service delivery yakakwana kana kuti yakanaka ndozvandiri kutarisirawo sa MP wemu Glenview South constituency kuitira vagari vemu Glenview South ndinovimba kuti muhana kana kuti mumoyo memuZimbabweni ega ega muri kuda real change change inobatika shanduko inobatika ndosaka ndiri kuti nemashoko mashomanana handei tinovhotera pa MDC Alliance President Vari Nelson Chamisa MP for Glenview South Vimbai Tsvangirai Java Councillor Ward 31 Tonderai Chakaredza Councillor Ward 32 Gaudencia Marera musi wa 30 July hande tese neuwandu hwedu tipude tifadze vatsvangirai nezvese zvavai rwira uye zvavaishuvira muupenyu hwavo neupenyu hwemaZimbabweans ese kuti tive ne free and fair election kuti tive ne kusunungurwa kwakazara munyika ino yeZimbabwe ndatenda
avo vanga vari amai Vimbai Tsvangirai Java vebato MDC Alliance vachitaura nesu vari muHarare regai tiende kune mumwezve vari kutsvaga ivo rutsigiro kuSunningdale amai Winnie Kankuni tinzikuti ivo vanga vari kuti chii
makadi henyu ndinonzi Winnie Kankuni ndakamirira MDC Alliance kuno kuSunningdale constituency tinotarisira zvinhu zvakawanda kana mwari wanditendera somunhu womukadzi zvandichada kutarisana nazvo ndezvevana vadiki vari kuputa mbanje nemaguru mukati memusha semubereki zviri kundirwadza ndine mamwe mafungiro andingangoitawo kuti ndibatsirikane tibatsire vana ivavo vabve muupenyu hwavo nekuti vazhinji vanogumisira vafa vachimwa zvinodhakwa izvozvo ndinotarisana nemadzimai eshirikadzi dzakafirwa nevarume dzimba dzavo kana dzakuchinjwa ownership vari kusangana nemadambudziko makuru ekuti vanoshaya mari vana vavo havasi kusevenza uyezve havana chokukwanisa kuti vachinjise dzimba dzavo idzodzo saka idambudziko randa kunochemera kuhurumende kuti vadi kuchinja zvavo ownership iyoyo nemari iri reasonable inokwanisika kuti zve zvinotibatsira semadzimai mashirikadzi tinotarisirazve nenzvimbo yekuverengera vana vedu vakabva kuchikoro muno muSunningdale hamuna kana nelibrary nzvimbo yokuverengera ndokuti vave vachiverengeka vanogona kuverenga zvavo vachida kuenda kuchikoro vachiencourajwa kuva nenzvimbo yekuverengera muno matina tinotarisa kubatsira madzimai ane mubato wemaoko kana kuti vanozviitira kuti tingaite sei kuti vaone kuraramisa vana vavo chisa musoro pamwe chete tiri tose urongwa hwangu hukuru hwandiri kuda ndokushanda nevanhu ndichinzwa zvinobva kuvanhu ndichinoisa kuhurumende kuti inzwisise zviri munharaunda muno nechidimbu ndinoti ndikutarisa nebasa riri guru randinotarisa muno mumusha semunhu womudzimai ndichiti musha wamukadzi musha uno waizosumukira kana mwari wanditendera kana vanhu vakazondivhotera ndiri weMDC Alliance yavachamisa maita henyu
Aiwa, nasi tiri kuenderera mberi zvetoda kumbonzwa zviri kutaurwa nemadzimai vechikaradhi vari kuti ivo vanokanganikwa nevazhinji vanoita zvematongerwo enyika asi vanozoona vanhu ava kana vakuda kutsvaga rutsigiro uyezve vari kuti ivo rwendo runo vachange vari kuvhunza vari kuvamirira kuti vanogara imomo munzvimbo dzakadai Sunningdale Acadia here kuti vakwanise kuzowana rutsigiro kubva kwavari regai tiende kune mumwe mudzimai akataura nemutori wedu wenhau achishushikana iye kuti dai vematongerwo enyika vavazivawo kuti vanhuwo vanogara imomo muZimbabwe
Mu Acadia ne Braeside. And of course, like Wamendaka Farm and Dakabuda Munika, and I came back home. But funny problem that Iri Home for this colored community. And in the first instance, funny Wame Bakawanda saying we never ever wanted Kuti Tiji Tauriwa Kuti Tima Karat. We resisted that. And itika, for me personally, I believe that in Zululum Tema and I'm a Zimbabwean, primarily, that is it. However, Takapins from System Yar Smith, and it is Ma Chitupache Duchewa Karat, which is mixed race, and it at the end of Chitupachawa Pane 00. Recently, VP Wachivenga Akawya Kuakedia Akadresa Makarat. It was a definite strategy to come and be inclusive. And it is. Vipi akauza makara kuti isu taenzwa nyayeni nechichemo zvinodzese. Tichabvisa ma 00. Because don't forget, nyaye 00 right now. Panyaye minda. District of origin. Don't pane 00 here. Inini yangu, my district of origin is 25. Do bapana seke. So I have a district of origin because ndakatedzera zvababangu. Pandakaenda notora chitupa, ndakapinza musiku ndikati ndoda kutora district ya babangu. Vakaratwa mevakawanda, vakasarudza kutora DNA yekuvarungu. They didn't want to acknowledge DNA, even though they knew kuti they were visiting ambuya ari kumusha, they kept it undercover. Now, in 1980, pavakabvunza kuti, okay, muda kuita sei, vamwe vakaramba varipo, kuti no, we are fine. Now, here we are, it's a new day. The new dispensation is saying to that visa ma 00 kuti chi, mupuye minda, mupuye ma benefits, te vamwe. Because that's what's been happening. Vanhu vane ma 00, and the thing is, nyaya ma 00, Roba, you have to remember, varungu vari popa 00, ma India vari popa 00, akusi makara chete. So the debate needs to go deeper. It needs to be really debated and people need to consult and understand what that means. But for Vakawanda, Gavachake roots zao. Gavachake roots zao. Kanavanga chiwiga, gazukude pachena. And acknowledge where you come from. Because that is what the 00 or the district of origin should be about. And I think right now there's a lot of confusion. Wamivaru kufara kuti hey ticha biswa ma 00. Okay, 00 ikabiswa then. To say, I've heard some plan kuti pame wachaisa 63, wachadzokorora 63, kana kuti 08 for below. Zvino batsira here. Because that district of origin is baba wangu, where has he come from? And it ndo nyaya yacho. So I think paninya inofana kutsanangura zvakanaka naka before people start getting excited about the issue.
Aiwa, apo tiri kunzwa PJ kune mamwewo madzimai vanga vari kutaura ivo ava madzimai vechikaradhi vanga vari kutaura ivo nyaya idzodzi dzekuti zvimwe zvatatisingatozive kuti pamaideal vakanzi vane ma 00. Saka vari kutaurawo kuti ivo semadzimai uye zvese vanhu vanogara muZimbabwe vari kuda kuona kuti chiiwo chichabuda pachauya sarudzo, pacharandudzwa here mitemo inoita kuti ivo vaonekwewo sezvizvarwa zveZimbabwe zvizere zvisina kunzi zvakaclassifywa kuti 00 semurungu kana kuti muIndia sekutaura kwavaita asi chandibata PJ ndechekuti vati ivo pane imwe audio yavataura vati rwendo runo havasi kuzongovhotera munhu asingagare muconstituency yavo vari kuda munhu anogara imomo anoziva matambudziko avo kuitira kuti vamupinzewo muofisi agoenda achinogadzirisa zvinhu.
Ngabe skaladi labo abe akhetia labo kade bekhuluma bathi bona bayangena labo kumncintiso walonyaka okhetho lalonyaka njalo bazavotela labo abadabuka esigabeni khona lapho kumbe esiqintini lapho abahlezi khona njalo bekhalakhala ngokuthi bona njengabantu bohlobo lesikaladi bayabandlululwa ngokuthile ngoba lezi thupheni zabo kubhalwe o00 okutsho ukuthi abala malungelo wonke ukuba yisizalwane yeseZimbabwe. Ikhoke kobulawayo lamhlanje kube lengxoxompikiswano eqoqwe ngabe Harper Cook Trust ethi yona Regional Party's Women Presidents, is it their time? Le ngxoxompikiswano iqalise ngezikhathi zabo 5 iphele nje kathe singabo 7:30 kumbe lokhu khona izikhathi zeZimbabwe phela lezi kungenzakala ukuthi lokhu iqhubeka kodwa kade bekhuluma lapho umqondisi moyo omkhokheli weMRP ukuthi ke umnkosikazi Lucia Mathibenga wePRC umnumzana Dumiso Dabengwa oezapho umnumzana Moses Mzila Ndlovu oeanswer lo nkosikazi Priscilla Misa Irambe Mshonga oMDCT. Sixoxebuleni enye ingxoxo okwathi kukhulunywa kulomhlangano.
Power begins with me, power begins with you. Nguwe okumele uzimele. And I think I need to clarify a little bit about the devolution of power. It, when we talk about devolution of power in Zambia, we mean that let people run themselves in Matabeleland. Let people run themselves in Manicaland. Let people run themselves in Mashonaland. And just to give an example of Matabeleland, for example, we have almost 60-70% of a gross domestic product generated from Matabeleland. But you will discover that Manicaland as well, there's those diamonds, they've all what actually gave us resources according to our provinces. So we are saying, let people decide for themselves in their provinces. Let provinces, resources, resource those people and empower those people. Let us not have resources being transported to other provinces, to the disenfranchisement of our local people. So we are saying, Abemani Kale, Gabasana Sama Diamond, that is seven, Amar Forest.
Yeah, marvelous. That was a panel discussion which was conducted in Bulawayo today, organized by the Harper Cook Trust. It was called Regional Party's Women Presidents, Is It Their Time? So it was conducted, it was done, it started at 5 p.m. and ended at 7:30 p.m. And there were a lot of speakers, including Nkondisi Moyo of MRP, Mrs. Lucia Mathibenga of PRC, Mr. Dumiso Dabengwa of Vezapu, Moses Mzila Ndlovu of Answer, Namai Priscilla Misaira Mbumishonga of MDCT. Sakatangu Toro Uchidimbu.
Very interesting indeed, you know, because I think you can never really have enough debate as we go towards the election. So very interesting there. But Tisatatora Mtirelwe, we've got a very interesting debate going on here. After we played Vimbai Changirai Java's tape there, a lot of people are part of VOA Shona who are writing here. Stella Masawe Arkuti, thanks Vimbai, I support you. Alam Stole Arkuti Mwari, Vashaitira Shakanaka Mufunge, Ama Vadikani, Peter Sibinda Arkuti Ana Vachamisa. Iye Vimbai Changirai Arkuti, thank you all for your support. Avatije, as MDC Alliance, we definitely take note of that. Ndofunga angaru kutawura pamsoro, pesha taurwa na maive chikara dvevati, wada utijunu shigaziriswe. Masi Wilkes, avati, so is this Chamisa, Chamisa's daughter? No, this is Morgan Changirai, the late Morgan Changirai's daughter. Masi avati, Vimbai, why didn't you know that before? Arutawura yu nyaya ye makaradi. Vimbai Changirai avati, pinda wakati, we knew it as MDC, we act on it as we get into government. Saka ari kuti MDC Alliance ikawana mukana wokupinda mu government vachakwanisa kuona zvavangaite. Masimo zvabvapinda zvakare zvikanzi 4 days before elections, you're taking note of something that has been happening for decades, so you have never bothered to engage colored people here in Zimbabwe. Saka hansi, MDC has been in government, in parliament since 2008. Ndo shavaru kuta Europa. Na pasaka, a lot of debate is going on as we continue. Vimbai changiraya pinda wakati, we have, my dear, if you look at our smart document. Saka hai, wapana parukuna kiza PJ. Asire gaiti ende kune mwe mnyarikani wedu.
Mwa kai kona poti mbali la haba segela ya lapa haba silante layo ku Facebook. Slopa yana Wellington Painters. Uti Slapa Ekoli, uti Timothy Moyo, ufakele nombolo zake zocingo, Themba Nyatsisa Mpofu, ukona laye, Peter Swindi, uti Bulawayo, watching, Neji Patients, watching from Pretoria in South Africa, uila di lai lawyer story. Kulolu keto, kunzima, mtuaka zomuhle, lizilungiselele na, Upenatingano, uti please, whether you are the daughter of Morgan, just introduce yourself. Ikwa which you like. Constance S. Mnube, uti hello, hello back. Mtetepi Zulu, uti hello, and I'm saying hello back. Alam Stole, and I ke uti original ballot paper ringe risina watermark X pana Zanu PF presidential candidate, Mnangagwa. Amenu zvakawanda wanda zvanyura ipapa anzi asisukuverengeka kuti ndirikuedza kuti ndiverenge matizvo
aiwa ndozvinoita life PJ want the next one
ndivo vanda ndinawo ipo akadheni lavo lapa avalandelayo njalo siyalibonga ngokulandela obani lokhu elishare labanye enxalile nombolo zenu zocingo lizifake khona lapha sizolithinta ngocingo lisilandele lishare labanye silalele sibaningi.
I want to note that we have a live feed yedu sekutaura kwa Twitter debate iri kutoenderera mberi mubackground ipo pano pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Asi regai tiende kune mumwe munyarikani wedu sekutaura kwa ndamboita vari muno mu America ku New York vari kuti ivo vari kuronga kuratidzira nemusi wemugovera. Regai tiende kwavati sinzwe kuti ndiani uye zvavari kuronga chi. Hello.
Hello, thank you so much for having me in the studio.
Yes, tell us a little bit about yourself and what's going on. We understand that you're going to be demonstrating. Why demonstrate at this point in time? Elections are only 4 days away.
My name is Shamiso Ngongoni, and I am with the MDC for North America. So basically, the demonstration, we just want to stand in solidarity with the Zimbabweans at home. Mm-hmm. We saw some of the demos that were done in the past. And strangely enough, this would have coincided with some of the demos that were planned but did not fall through if it had actually been successful.
Mm-hmm.
But, yeah, we just want to stand in solidarity with Zimbabweans. We want a free and fair election. We want a peaceful transition of power. And we want a peaceful election. So we're encouraging all the Zimbabweans who are within North America to come out in Washington, D.C. We're going to be at the embassy, and we're just going to stand together with fellow Zimbabweans back home and show that we support their efforts and we're with them even though we're unable to vote at this time.
Mm-hmm. Tiri papo muzvare munenge musikana wechidiki, saka munoona pane zvichabuda here pakuratidzira kwamuchaita uku?
Yes. And you know, I believe in demonstration. I believe in exercising our rights.
Mm-hmm.
I believe in our ability as diaspora to influence people at home. So really to encourage varikumba kuti panodedzerwa my demo endai muno demonstrate muswe Monday endai muno vota mese munesaka register ngaende uno vota, go and exercise your right. It's something that we wish we could do but we're failing, so please go and do it for yourself and on behalf of all of us. So and we feel like any small effort, especially in encouraging and in mobilizing people, definitely helps. So it's nothing more to set a date, and it would be right, definitely.
Mm-hmm. Saka pane zvamuri kuita here imi wataurawe kuti waifunga kuti dai waikwanisa kunovota since kusina diaspora vote. Zvii zvamuri kuita sevasikana vechidiki kuedza kukwezvawo vamwe vari kumusha kuti vaende kunovota pachange pachivhota vamwe nemusi wemuvhuro?
We have a small youth group that exists within North America. And so we have been definitely working aggressively on our social media platforms, encouraging each other to put the word out there saying, please vote, encouraging our family members to please vote. And then also we've been collecting donations to support whatever candidates you would like to support back home, young people, the likes of ladies like Joanna Mamombe, who's standing in Harare. And so we're encouraging each other to support people in our home constituencies by donating and also by just keeping word out there, keeping young people motivated and interested in politics.
Yeah, but Akwakadaro, PJ, I think you could hear for yourself, but let me just translate into Shona quickly. Trukona muskana wechidiki ari kuNew York ari kuti ivo vachange vari kubatana nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri munomo vachienda kunofora. Vari pamuzinda weZimbabwe muno muWashington nemusi wemugovera nekuti vari kuti ivo sezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika havasi kukwanisa kuvhota asi vari kubatana nevamwe in solidarity yezviri kuitika kumusha. Saka ndo zvimwe zvatiri kukurukura zvedu ipo panapa. Uyezve sekutaura kwandaita debate yaichiri kuenderera mberi pakati pavimba itsvangirai naMasi Wells asi tichaverenga zvedu tomboenda kwauri PJ.
Yeah, lapo gulo silo nkosazana Shamiso Ngongoni yenake use New York khona lapha eMelika yenake uthi yena na njengabasakhulayo abesifazane njalo labasakhulayo abanye nje abayizizalwane zeZimbabwe lapha eMelika basebeqoqe ukuthi bazokuyatshengisela esigodlweni soMeli weZimbabwe ikhona pha eMelika eWashington DC kodwa ke sikokujengisela kokukhonona but ikujengisela nje kosekelo in solidarity ukwenzakala ekhaya ukuthi sokulungiselelwa ukhetho njalo bekhuthaza ukuthi ukhetho lolu lwenziwe ngokuthula kungabi lodlakela njalo ubuziwe uMavela ukuthi njengoba lina lingavunyelwanga ukuthi livote lingapha ngaseMelika lenzani. Wathi asikwenzayo kuphela ukuthi sikhuthaze izihlobo labangane abasekhaya ukuthi bahambe ngobuningi bayesebenzisa ilungelo labo lokuvota bakhethe umkhokheli oza guqula ilizwe lethu alithuthukise.
Aiwa apo ndazvinzwa zvataura PJ. Regatiendeze mberi tichimboverenga pana pa zviri kutaurwa debate yedu iri pakati pa Vimbai Tsvangirai uyo ari kumirira iye ati Glenview South ari kuedza kutsvaga rusigiro ikoko ari kuti hi Masi, as long as MDC has no control of the local government ministry, it's difficult to implement strong good service delivery. The minister of local government control local government and it's the president who appoints the minister. Saka ari kuti iye hapana zvavaikwanisa kuita seMDC nekuti anga abvunzwa naMasi Wells mumwe womutsigiri wedu wepaVOA Shona pana pachiti saka pane here zvanga zviri kuitwa neMDC kubvura pavapinda kana kuti pavanga vari muparliament imomo. Zviri vari kuenderera mberi pano pari kunakisa PJ asi regai tienderere mberiwo timbonzwa kune musikana wechidiki ari kuNew York. Hello.
Oh.
Ehe. Yeah, saka muri kutarisira kuti kuchauya vanhu vakawanda sei?
For now, at least within the structures, we're expecting maybe 20 to 50 people. Mm-hmm. But we're hoping pretty with this information, with you guys broadcasting and with also a little bit of social media encouragement, we're hoping for even more people than that. We're willing and ready to accommodate as many Zimbabweans that come out that day. And we're excited to meet any new Zimbabweans we meet that day.
Mm-hmm. Aiwa, zvinonakidza chaizvo kunzwa kumbonzwawo vechidiki PJ vachitorawo mukana wekuti vambotaridza kuti zvii zviri kuitika. Aiwa, tinokutendai chaizvo toziva kuti uri pabasa. Thank you so much.
Thank you so much for having me, ladies.
Okay, maybe before you go, can you tell us what time this will be?
The demonstration is running from 10 a.m. to 3 p.m.
Thank you very
so
much.
So please come near Hosho Nengoma, ready to sing, ready to dance, ready to stand together with all the fellow Zimbabweans at home.
Thank you very much. Bye-bye. Aiwa, tininge tinemuwe mnyarikani wedu varipa naripari juno. Hello?
Hello.
Makadi ya mai Linette Karenye.
Ndinofara wakadi shako mazelas.
Aiwa, tiri wadi mboti tanangureo kutikuwa kamira sei mwenyika pari juno. Imise mazimai, mputaka tarisanya iyo iye saruzu.
Mwenyika murukura giza kuti wanu wa ready kunofota muswa 30 July. Nekuti ukatarisa mese matiri kufamba munu ane mufaru uya kuti akuenda kunofota muswa 30 July. Saka madzimai arukura giza kuti zvinhu zvavari kutambira nemufaru uye zvinhu zvavari kufaria.
Mm-hmm. Tinonzwa zve kuti imi se madzimai vanomirira bato iro re-MDC Alliance pane zvamuri kugadzirira kuti nemadzimai muri kubatana muchiita minamato mungatitsanangurira kuti zviri kufamba sei.
Ichokwadi, takati isu semadzimai Zimbabwe inozivikanwa nekupinda musarudzo dzine mhirizhonga, inozivikanwa nekupinda musarudzo dzinobiridzirwa anenge ahwina onzi ndiye adyiwa. Saka semadzimai takanzvera tikaona kuti tazama kushandisa ballpoint, tazama kuita zvese, asi sarudzo dziri kungooneka dzichibirwa nevari kutonga vari muZANU-PF. So semadzimai Zimbabwe yose tabvumirana kuti isu zvimwe tazama chasara munamata. Takatarisa tikaona kuti even in Bible there was Esther. Esther akanamata for a long period of time achiti zvinhu zvimwe zvakanaka. But there was a time yanga yakuda kuti murudzi rwekwake runge ruchiparadzwa. Asi iye akabatana nerudzi rwekwake vakati let's pray for 3 days, 3 nights, tokumbira kuna Mwari kuti kana ndakuenda kuna mambo anga ari murume wake kuti azoenda ikoko achizonzwika zvichemo zvaanga ari kusvika nazvo. So after praying 3 days, 3 nights, mambo akatozomubvunza iye asati ataura zvaari kuda. Mambo akamupa zvose zvaaida nekuwandudza. Saka isu tabhiliva kuti aiwa, let's follow the Bible. Let's go before God. Let's pray for God kuti nyika ino iwe nesarudzo dzichaitwa murunyararo. Nyika ino iwe nesarudzo dzinova dzekutanga kuti munyika zvisati zvakamboitwa. Saka tiri kuti semadzimai, let's pray. Zimbabwe yakuda prayer. Zvimwe zvese taita asi munamato tangatisati. Tainamata asi takatisinganyatsosvika chaipo chaipo. So tabatana semadzimai kuti musi weFriday, Friday, Saturday, Sunday, we are dedicating this day to prayer kuti Mwari tinzwe iminamato yedu. Kunyanyanyanya tiri kunamatira for a smooth transition. Kuti kana tapedza kuvhota vachamisa vari kuzohwina sarudzo, because tozviziva vatsangira vakambodziwina ka and MDC yagara ichihwina sarudzo. Saka isu tiri kuti kana vachamisa vahwina munamato wedu kuna Mwari wavo kuti ZANU-PF navamunangagwa vanofanira kungoaccepta kuti aiwa takambotonga, chiregai tipe vahwina zviri pachena. Vopanana chigaro ichi zvine runyararo zvisina mhirizhonga. Then it will be in the history of Zimbabwe to say after a long period of time, after 38 years, Zimbabwe yakazoenda pamunamato. Vachachamisa vakahwina, vamunangagwa vakaaccepta defeat zvisina mhirizhonga. So tiri kungonamatira kuti vese masoja, mapurisa, vanoda violence, vasambonzwa kudii kuita violence. And masoja edu, as usual, nemapurisa vochengetedza nyika yedu. Nyika yedu yova nerunyararo. Mwari anotiropafadza kana tikadaro. Nekuti pane mhirizhonga, aiwa hapana chinobuda. Kana development yatinochemera, kana tine mhirizhonga, vanhu vachigunun'una, hapana chinofamba. So we are saying, we are asking kuti vanhu huyai tibatsirane to pray for Zimbabwe.
Tombo kubatai muromo ipapo tofunza kuti ko zvikasaenda sekufungira kwamaita muri kunamata here kuti vanhuwo vanozotambira zvinenge zvabuda. Nekuti apa ndakunzwai muchiti imi makatarisira kuti zvichabuda semataura amaita, asi zvikasazobuda zvakadaro muri kunamatira here kuti patambirwezve zvichabuda?
Marvelous. after praying, we have been praying for some time now, and my revelations are very clear that we are winning this election. So the issue of what we accept, what we are not accepting, the issue is we are accepting, we are going to accept election which is free and fair. And this is what we know, but Zimbabwe is free and fair. There is no party which are winning Zimbabwe, kunzekwe party in Tungamirwana, which is the MDC alliance. So the prayer now is just good. Mari Achim going to fulfill, because the answer is already there. Zimbabwe wants change. And I tell you, marvelous, kutapana ime ichaitika Zimbabwe kunzekwe kuwina kwa vachamisa. And the isusu we are saying, we are not even going home before we celebrate. Tichange titori popata vote ratapeza to celebrate our victory. Because we know kutapana ime party kuwina kunzekwe MDC ya vachamisa. Because we have been going around, and the pastors have been praying, and everybody has been praying for the kuti isusu muno muene freedom, yevana vedu nevarume vedu nevazukuru and everybody. So I know very well that victory is certain, and we are going to win. And the answer from God is, it will just go smoothly. Zvichaitwa zvese muri nyararo, and the people will be shocked.
Ah, imbo bata makadaro ndimbo kuluma kuno kuna Sister PJ varimuno mbata yenye makadaro. PJ, a very interesting contribution here from Amai Lynette Karenyeve MDC Alliance. Varikuti Ivo, their women are actually fasting as from tomorrow until election day, because she says they are very confident that their prayer will be answered. So they will be sitting at the various polling stations after voting to make sure that they celebrate. And also she's saying that MDC Alliance at this point is also praying that there will be a smooth transition of power from the current government of Mnangagwa to MDC Alliance Nelson Chamisa. So I ask that, should that not happen, have you also prayed that they, you know, there will be a smooth, you know, acceptance of the results, whichever way they go? So she said, as prayer for women, they have faith that it's going to go their way.
Yeah, it's going to go their way. It's not going to be any other way. They are confident.
Yes.
Ungakathathi umlalelo wakho olandelayo, umbe umhlonitsho olandelayo. Wothi sike sinike ithuba omunye owesifazane okhankasayo laye, o-MRP, esibe laye, esikhulumela, okhulunywe laye, intathele zindaba yethu yakubulawayo.
At the moment, PJ, I think our audio is not lined up, but let's take our other guest. Hello? Hello?
Hello?
Yes, I would like to speak to Yvonne Musarurwa. Hello, Yvonne? I mean, when I read about it, I say, Yvonne Musarurwa, can you hear me? Taurai tinswe amai mwana noti panapa takusvika kwamvura yacheka makumbo, saka vanenge vakwanisa kupinda muchirongo vakwanisa. Masarwa ne 4 days until election, sitaurewo kuti imimi makamirira bato ripi, uyezve muri kuvimbisawo kuti muchange muri kuita zvipi semudzimai ari kupindawo imomo muelection.
Okay, ini ndinonzi Yvonne Musarurwa, tinotungamirwa naDr Chokozani Kupe. Takatarisana neelection the next 4 days. Semadzimai emuZimbabwe tanga tine machallenges akawandisa atanga achisangana nawo for the past 38 years. And tiri kuti isusu tanga tichitungamirwa nevarume for the past 38 years, hapana change yanga ichiuya, hapana mudzimai anga achigutsikana. Isusu tisi vanhu vane dambudziko rakanyanya rekuti kuzvipatara patinoenda kana kunozvara vana vedu tinosvika tichinozvarira vana vedu pasi. Patinonzi tichengete vana vedu, tinochengeta vana vedu tisina kana pekutangira. Saka mukati megore ra-2018 tiri kuti tida kuchinja zvino, tikwanise kutungamidzawo madzimai aende mberi. Madzimai akwanise kutichungamirira, anoziva dambudziko riri mumba. Nekuti kana mumba mukashaika hupfu, munhu anokwanisa kutanga kumhanya ndimai. Mumba mukashaika mari yeschoolfees, munhu anotanga kusangana nedambudziko ndimai. Saka tiri kuti mugore ra-2018 mudzimai wese ngaaende anobatsira, achena achinovhotera mudzimai anenge ari paballot paper. Semusangano MGCT tine zvirongwa zvakawanda zvatanga tichiita. Tanga magrosi dho
tichifamba tichikurudzira vanhu tichingenja vanhu kuti vanhu mwadzidze kuti vanosangana nevatungamiriri vavo sei uyezve madojo dojo aya tanga tichiita ndechakuita kurudziro yekuti leadership isangana leadership inozongowanika iri muparliament chete leadership inozowanika iri kustate house chete but inge iri leadership inosvika isina kungenja vanhu pagrassroots not leadership chete inongowanikwa parani ichitaura nevanhu tisingakwanise kudzika kunotaura nevanhu saka ndozvimwe zvatanga chita seNDC tinotungamirwa namuzvari Thokozani Khube eko zvino izvi tine best policy yedu yatakaita inoreva kuti tinoda kuti chinhu chese chemuzimbabwe chinge chiri best kusanganisira maschools edu anga ari best kusanganisira dzimba dzedu dzinge dziri best kusanganisira even president wedu ange vari best zvinotibatsira kuti kuripidza nebest policy yatakaongeeNDC our manifesto tinopomisa mazimbabwenzi kuti tichange tichibatsira umwe neumwe kuti ange aine upenyu hwakaringana nekuti tinokofamba nedonje rekuti toda mikana yakaenzirana kune munhu wese equal opportunities for all mikana tiri kutaura haizi mikana yekuti kana munhu ari kwamarange kunowanikwa madiamond madiamond anofanira kuwanikwa kuHarare mukana watiri kutaura ndewekuti kana madiamond achiwanika kwamarange ngaakwanise kubhenefita vanhu vemanikaland province kana tikaenda kukwekwe kunowanikwa iron ore ngaikwanise kubhenefita vanhu vemumidland province kana muHarare muchikwanisa kuwanikwawo zvinowanikwa imomo ngazvikwanise kubatsira vana vemuHarare nemikana yakaenzerana yatiri kufamba nayo
ndombokubatsai muromo ipapo kuti imi muri kutsvaga rutsigiro here semudzimai muri kurana muri kupi
ini ndiri kurana ndiri under proportional representation yeHarare province
aiwa pakanaka pakadaro uyezve vanhu vari kubvumidzwa kuramba vachitsvaga rutsigiro kusvika rini
tiri kubvumirwa kuramba tichitsvaga rutsigiro mukusvika musesande na6 am
aiwa pakanaka pakadaro imbobatai zvenyu muri ipapo timboenda kuna 6 pj
okay.
Nyile temba lokuva isitholakele itepe eka sehliselo ndebele yenake ngowe MRP uncintisa kukhetho lokudinga ilunga lekudale lephalamende kobulawayo.
Ibizo lami nguSehliselo Ndebele, ngisuka eMthwakazi Republic Party, ngimele iBulawayo Central njengo-MP.
Ngingatsho ukuthi umkhankaso uhamba njani?
Umkhankaso uyahamba kancane kancane ngoba inkinga sihlangana nazo ukuthi khona siphathi le esithi self-funding. Asinayo imali, kodwa kancane kancane we getting there. So we hoping ukuthi khona lokhu nje okuncane sizophumelela ngoba abantu la sihlangana nabo esi interacta nabo singejana nabo bayas understand ukuthi sifunani.
Fa izbeki itizabe ifundisa ama election agency ebandleni lendlu uhamsa njani?
Ebandleni lethu besingakatholi ikakhulu ku constituency yami ngakhulumela kakhulu ku constituency yami besingakatholi abantu abaningi abazimisele ukuthi basimele ezama agents wethu ngoba abantu bakithi bafuna imali izinto zamahala abasazifuni ngakho siyacela nje ukuthi khona sicela ama volunteers ngoba lathi kunje yonke into esiyenzayo sikhipha izimali emaphoketini ethu sihamba sicela nathi kodwa kunzima ngoba abantu bafuna imali sesithole nje those few.
Ngingasitshela ngokuthi kuyini enikhangelele ukuthi linganqoba likwenzele uZulu.
Thina okokuqala njenge-MRP sikhangelele ukuthi singanqoba sikhulule abantu bayithi kule ingcindezi abangaphansi kwayo eyenziwa nguhulumende obusayo namhlanje. Yikho okokuqala esikukhangelele lokhu. Njalo mina njengo-MP weBulawayo Central ngikumetropolitan city ngikhangelele ukuthi sizolwa ngendaba ye-corruption nendaba ye-nepotism.
Indaba leyi eyokuthi ukhetho lungathi solwenziwa ama-results ayethatha isikhathi ukuthi eminyezelwe yizekhi lithini ngakho.
Lokhu ngicabanga ukuthi khona ku-unfair basuke besenzani yikho ngicabanga ukuthi yikho lapho kuba lento efana naleyo ye-rigging ngakho it's not fair why can't they like do it like namhlanje ama-results aphume like sasa basalindeni vele why kumele kuthathe 5 days iviki and all that ngicabanga ukuthi it's very unfair.
Sengene lakala na endo kujwa mungja mula kwenye kangasa.
Ya kukona la kesa tanga na kona Lugunzima, ikakhulu emakhaya. Ikakhulu kulezi ndawo ezifana nabo mguza, kuma resettlement, okunabantu khona abezana. Yikho sike sahlangana khona lobunzima. Uke wathi omunye ukansela wethu bafuna ukumxosha ekhaya, bafuna ukumtshisela ekhaya, into ezifana nalezo. Kukhona futhi enkaya nakho sike saba.
Yeah, that was Sehliselo Ndebele. She's one of the female candidates who is aspiring to be an MP for Bulawayo Central, and she's of the political party MRP, Mthwakazi Republic Party.
Very interesting indeed. Yeah. I see Masiwo is saying, I hope MRP gets at least someone into parliament. I would want to see a radical in a Zimbabwe parliament. Regatele kuna Maika Renye Timbonzwa. Nuta akushika kumagumo ye chirongwa. Cheda Maika Renye mchiripo irabu?
Yes.
Ehe.
Chiripo.
Ehe. Saka itaona kuti kwasara mazuva mana chete. Zvizva muri kutaura nemadzimai muchivakurudzira kuti vange vari kuita munguva iyo iya Sara. Tinoona kuti madzimai ndo akatowanda pane zvinyorwa zvezeki vakanyoresa kuvota.
Isu tiri kukurudzira madzimai kuti chekutanga chengetedza chitupa chako. Chechipiri, usaisa artificial nail, usaisa Q-tex. Nekuti zvinhu izvozvo zvinokutadzisa kuvhota. Chechitatu tiri kuti ngatiende tinoita final mop-up yekuita make sure kuti vanhu vedu vaya vese vabuda vanovhota. Uyewo tiri kuti tapedza kuvhota, ngatitarise vamwe vedu vabia vedu vasati vauya kuzovhota. Tijokera kusimba, tonoivakurudzira kuti vauye vazovhota, nekuti vhoti iroro rikasaitwa, number one, ndorichaita kuti urambe uchitambudzika nemurume wako asina basa, ndorichaita kuti urambe uchitambudzika mwana wako riri ropa, ndorichaita kuti urambe uchitambudzika munyika musina mari, ndorichaita kuti urambe uchitambudzika uchiti kana wakunozvara uchada kubhadhara maternity fee, ndorichaita kuti urambe uchitambudzika kuti kana iwe zvinhu zvese zvaunoda wazvida ukapinda mumushopu uchaona usingakwanisi kuzvitenga. Saka zvinhu izvozvi chete zvinokwanisa kusarudzwa newe musi weMonday 30 July. So 30 July kumadzimai wakatikoshera, because nhamo yose yatiri kuona muZimbabwe inofanira kuti tinoibvisa musi wa30 July. Saka tiri kukurudzira madzimai kuti time is up, usafambe usavhakache, nekuti ukada kuenda kunoona mwana wako kuHarare iwe wakarejesa muchimanimani wese, zvoro vakuti hauchavhoti. Saka chimbogara pasi tisvikira tapedza kuvhota. Even tiri kutoti chero dai tikafirwa, we are encouraging kuti tinotomboita kuti munhu agare kumochari kusvikira tapedza kuvhota, because this is a crucial moment for us, and this is the only way we can change our lives nevana vedu. So let's go and vote in our numbers, and make sure kuti after voting hatisi kudzoka kumba. We are staying by my polling stations, because history inotiudza kuti mamwe makore vaizoramba nemaresults asingaburiswi panze, vaizounza mamwe mabaloti isu tisingazivi. Saka tikagara tiripo tinoona kuti something is fishing here, then we raise an alarm. So after voting 7 o'clock, munhukadzi wese must go and make sure that defend the vote like the polling stations. And we are not defending ne noise. We are not defending ne ballot, ne bullet. We are defending there in person. Never na vedu, never rume vedu, never sukuru. And I know kuti zano chero chida kubira, they will not.
Aiwa, tinotenda chaizvo. Iyo voting iri kutanga nguvai?
7 o'clock Monday inenge yatanga, but mukadzi wese weMDC anenge atomuka aenda kudhara, nekuti 7 inofanira kuchaya uripo pakue. Endo vadelay process vaite sei, musadzokera kumba kusvika mapedza kuvhota. Ende madzimai, takurai chikafu chenyu mulunch box. Vamwe vane sugar, vamwe vane mabp. Let's carry our lunch boxes. Hakuna anofanira kudzoka kumba kunobika sasa.
Aiwa, tinotenda. Nguva yedu ndo yadyanana, tinotenda chaizvo. Muve nenguva yakanaka. Tozotaura nemi ndofunga pachange vanhu vavhota, tozonzwa kuti zviri kufamba sei kana pakatapa.
Thank you, marvelous. God bless you.
Bye bye. PJ, very interesting there. My Lynette Karenye is saying that women should avoid putting nail polish, especially I think on the index finger, because that can disqualify you from voting, especially on Monday. So if you're listening and you're a woman, make sure your index finger is free from nail polish. I know we all want to look good. And she's also encouraging that women should get up early. Those that may have a funeral might have to defer it. Don't visit your relatives. So, you know, wise words there. Over to
you. Yeah. I just figured my petal and not a little lamshange. And you bong are all sponisiwe my pena, Simon Pauti, Susiwe Marcos Bindi, Aganye, Lonyoniza, Chelela, Gatilis Landela, Facebook page to VOA in Tebele. Salibonga. Lalela bueno, sibaneni njalo ngeviki elizayo. Igama lami ngikhathazekile Jeremiah.
And I'm Marvelous Mhlanganya, who is saying let's meet again next week after the election. So we're going to be here really analyzing what has come out of that election. You have a very good night.